Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndishiti hei no misoroye na uzeduza nasi china chivabvu 18-2017. Veje matongerwo enyika votatsura na zvichitevera kusawirira na muparamende pabhiri rekomisheni rerunyararo nekugarisana zvakanaka. Vechidiki voratidza mabasa avo emaoko pasi pechirongwa cheMashonaland Youth Expo. Amai Joyce Mujuru vodaidzwa kuchitungwiza nemugovera nevechidiki mubato ravo kuti vatsanangure chibvumirano chavakaita nemutungamiri weMDC T. Vamogen Changirai. Muchirongwa cheWomen's Round Table paLive Talk na 8 PM tiri kuenderera mberi nekutarisa urongwa hwevanhukadzi hwekukurudzirana kunyoresa kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.